Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekuwanikwa kwenhengo yezano PF yekuchimanimani vaNicholas Madzianike avainzi vakapambwa nenhengo dzebato reCCC. Mapurisa muBulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato reZapu kufora migwagwa yemuguta iri dzichirangarira vaJoshua Nkomo. Nezvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti nhengo yebato rinopikisa reMDCT vaJoyce Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police azivisa nhasi kuti nhengo yebato rezano PF uye varisa chigaro vechidiki mudunhu rebumba kuchimanimani vaNicholas Madzianike avo vanga vasingazivikanwe kuti varipi wawanikwa uye vari kubvunzurudzwa nezvekutsakatika kwavo. Mapurisa akasunga nhengo nhatu dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinoti vachengeta naye musudu, vahakata musudu pamwe nava Aaron Chizemo vachifungidzirwa kuti vane chekuita nekutsakatika kwavaMadzianike. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ichokwadi kuti Nicholas Madzianike wawanikwa nhasi mangwanani kuManicaland. Tichitaura kudai mapurisa vachiri kuferefeta kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Tichapa mashoko akazara. Nepamusoro pekuwanikwa kwavo kufamba kwenguva. Sekutaura vatakamboita pakutanga kuti isusu tirikuongorora nyaya yekuti yakambofamba sei tichazopa mashoko akazara. Ndozvatichaita ipapa tapedza kutaura navo tinzwe kuti zvakafamba sei.
Ko varume vanonzi vanga vakambochengetedzwa namapurisa vachibatsira kuferefetwa vati varegerwa here sezvo vaMadzianike vawanikwa?
Tichataura zvese mangwana. Patete akuziva kuti zvakafamba sei. Kuona kuti pane zviri kutaurwa izvi tingati zvakaitika chaizvo ndezvii tinofatiri kuti isusu tichapa mashoko akazara muchinguana chinotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDeputy Panganai avanoti kunyange hazvo vaMadzianike vawanikwa nhengo dzavo dzichiri mumaoko emapurisa.
Zvinofadza kuti tizivise momo yeZimbabwe kuti nhengo yebato rezanu PF yanga ichipomerwa kuti yakanyangaikwa nenhengo dzedu dzeCitizens Coalition for Change dzekuChimanimani East. Yawanikwa kwete kuti yawanikwa kuburikidzwa nekutsvagwa kwaiitwa asi yadzoka kwayanga yakaenda. Tinozwa kuti anga akaenda kuMozambique kwaakafamba netsoka. Munoziva kune vari muno muZimbabwe vanozviziva kuti Chimanimani kwakaita kubhodha neMozambique kuri kunyanyanyanya kwavanogara ivo. Saka akafamba netsoka kuenda kuMozambique kunoita zvaakanga achipambira ikoko ndokubva adzoka nhasi. Saka kwatiri haana kuwanikwa munhu adzoka kwaanga akaenda.
Nhengo dzenyu dzanga dziri mumaoko emapurisa dzaburiswa here muusungwa? Tichiona kuti mapurisa atozivisa kuti vaMadzianike vadzoka.
Mapurisa havana kunge vakasungira nhengo dzedu kutsvaga vaMadzianike sekutaura kwatinoita. Mapurisa vari muno munyika medu vanosunga vanhu kuti vaferefete mhosva. Havaferefete mhosva vosunga munhu. Saka nanhasi vachiri muusungwa. Chinhu chinotirwadza sekutaura kwatakamboita nezuro patakaenda kumhepo kuti dai vamadhianike vawanikwa kuitira kuti vanhu vedu vasunungurwe. Asi zviri pachena kuti vanhu vedu vari kungosungwa kuti vambunyikidzwe.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDeputy Panganai vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Taedza kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi, asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati vanga vasati vanzwa nezvekuwanikwa kwavamadziyanike. Zvichakadaro, mapurisa anoti asiwo akakonzera mhirizhonga inonzi yakaitika nezuro pakusarudzwa kwehutungamiri hwevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe, weUniversity of Zimbabwe Student Representative Council. Gwaro kuvatori venhau raburiswa nemapurisa rinoti mapurisa akazongodaidzwa kunodzimura mhirizhonga yaanoti yakakonzerwa nekunonoka kuburiswa kwezvakanga zvabuda musarudzo. Hatina kukwanisa kubata vadzidzi kuti tinzwe zvakatora nzvimbo. Tinotarisira kuti tichaita navo hurukuro mangwana. Mapurisa mubulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato rezapu kufora mumigwagwa yemubulawayo, achinzi mapurisa apa zvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Nhengo dzezapu dzanga dzichida kufora kucherechedza vaimbove mutungamiri webato iri Mushakabvu vaJoshua Nkomo avakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa emubulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vadzivisa nhasi kuti mutevedzeri wasachigaro weMDCT uye vakambove mumwe wemakurukota ezvemukati menyika munguva yehurumende yemubatanidzwa vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Mumashoko avo vaMunangagwa vati vaMutsekwa munhu akabatsira nyika nenzira dzakasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika kunyanga hazvo vakanga vari nhengo yaipikisa. Mukuziya nezvedanho ratorwa nehurumende iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Mupenyu tinoziva kuti hapana chakaipa kana muri chibatsirana kuviga vamwe. Asi maonero angu ndofunga kuti maonero atinoita isusu mapoka anopikisana. Isusu tinoona TCC neNDCT. Saka NDCT yagara yakungoonekwa ine ushamwari neZANU PF. Mafungiro angu ndokuti zviri kuitwa nekuti EMDCT beno yanga iri TCC hazaigona kuziva. Saka handifunge kuti mwoyo wakanaka uko kungoita kungoita kuti vamwangogadziwa kuti hurumende iri kutsigira MDCT. Handifunge kuti vari kuita nekuti vane chido.
Asi kana tikarangarira vangwenya takaonawo kuti vatsvangirai vakavigwa zvakare nehurumende, pane chashanduka here kana chasiyana?
Hatingati pane chashanduka nokuti vatsvangirai vakanga vari muhurumende, yanga iri hurumende yemubatanidzwa Unity GNU. Saka semunhu akanga ari chipande chehurumende hapana chakaipa. Apa inini mafungiro angu ndongoona kuti vari kungoita nekuti EMDCT NDCT inonzi ibato rinopikisa asi richiwirirana nehurumende. Handifunge tanga zviita kana ari munhu weTCC harusi rudo.
Vamutsekwa vakanga variwo muhurumende mubatanidzwa vari rimwe remakurukota ezvemukati menyika, vasiyana papi navatsvangirai?
Musiyano wacho ndewekuti iko zvino havasisiri bato rinopikisa NDCT. Vangange vane makurukota muhurumende, asi tingangoti chimiro chavo sebato rinopikisa chakabviswa nekushanda kwavaitwa neZANU PF. Nekuti kushanda neZANU PF munin'ina zvakasiyana nekushanda muhurumende. Saka maonero ari kuita vanhu vari kuona sekuti MDCT yakaita kumetswa neZANU PF. Saka zvavaita izvi vanga vachandawo vari muhurumende yemubatanidzwa, asi ndo makore mazhinji akadari. Iko zvino kwanguva kungoratidzanawo kushotetana.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano rinotambira ropa rinopiwa pachena munyika reNational Blood Service Zimbabwe, Muzvare Lucy Marowa, vanoti vanofara zvikuru nekuramba kuri kuita veruzhinji vachipa ropa. Kudura reropa iro vanoti pari zvino ranga rangosara neropa rine huwandu hunokwana mazuva maviri chete munyika yose. Mutori wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 nasi pachitiko chekucherechedza zuva rekugoverwa kweropa kwaitwa nasi muguta reMutare pachikoro cheMutare Boys High, Muzvare Marowa vanoti vanonzwa mufaro nekuwanda kwange kwakaita vana vechikoro vazvipira kupa ropa. Muzvare Marowa vanoti vadzidzi ndivo vane chikamu chikuru pavanhu vanopa ropa munyika nekubhanga reropa.
Nasi tiri kufara tiri paMutare Boys High, isu veNational Blood Service Zimbabwe, patiri kucherechedza zuva rinonzi World Blood Donor Day, ratingadai takapemberera musi wa 14 June. Zvisinei, tine vana vanodarika churu vabva kuzvikoro zvakasiyana siyana vasangana pano vaine donzvo rekupa ropa. Tinotarisira kuti tichawana ropa rinodarika mazana mashanu 500 units nepazuva ranhasi. Asi zvakadaro tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekuramba vachititsigira. Takatarisa blood bank redu, tingangoti ropa ririmo izvozvo rinokwana mazuva maviri chete, asi pane ratichawana nhasi rinotisumudzira zvakanyanyisa kuti blood bank redu rikwane mazuva anokwanisa kuita matatu nechidimbu. Saka tichiri kushanda zvakanyanya kuti blood bank redu ritisimukei risvike pamazuva mashanu anoita kuti titi taakumbotifemei sebazi rinomiririra kutorwa nekucheneswa kwe.
Muzvare Marowa vanoti vanoshanda pamwe chete nesangano reutano ripasi rose reWorld Health Organization muzvirongwa zvavo zvose uye nemamwe mabandiko ehurumende mukuona kuti mabasa avo afambira mberi. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reNBSZ Vanik Muparutsa vanoti munguva yapfuura vainetseka mukuwana vanopa ropa nekuda kwezvisungo zvairambidza kufamba-famba nekuda kwedenda reCOVID-19 izvo zvaiita kuti vange vaine ropa shoma mubhanga ravo reropa.
Munguva yeCOVID takanga tine dambudziko rekuti mablood donors edu anofamba sei kuye kumacenter COVID. However, restrictions are relaxed, so our blood donors are able to come to celebrate with Israel, celebrate with us this day. Saka tiri kufara zvikuru nekuya kwaita vanhu zuva ranhasi kuzova nesu kupemberera kunaka kwakaita mablood donors. Ndo atiri kutondera zvakanyanyisa vari kuita sei vanotibatsira kunza blood muzvipatara kuti zvinge zviine ropa rakakwana. Nyaya yekuti matsaona emugwagwa, nyaya yekuti vanamai vanoitwa maoperations ipapo, tiri kufara nekuti at least blood bank redu nekubuda kwaita vanhu zuva ranhasi zvikuru tichitenda vana vechikoro vakatitenderedza vauya, iye zvinezvi tine vakawanda chaizvo vari kutoda kuti vadonate blood zuva ranhasi.
Vimbai Dengu mwanasikana wechikoro uyu apawo ropa nhasi. Vimbai anoti anonzwa kufara nguva dzose paanopa ropa nekuti anenge achiziva kuti ari kubatsira vamwe.
Panopa ropa ndizofara because ndinenge ndichibatsira vamwe vanenge vachitambudzika, vanenge vaita accident, vanenge waluza blood mumwiri mavo. So the way vaonoenda kuchipatara vanoona ropa rekuti vawandisodini vakwanise kuwedzera rimwe ropa mumwiri.
Mumwe apa ropa nhasi paMutare Boys High School ndiJoeline Mandikate. Joeline anokurudzira vamwe vechidiki kuti vasununguke kuita izvi sezvo zvisingarwadzi zvachose uye zvichibatsira vakawanda.
Ndinofara kupa ropa nekuti ndichibatsirawo vamwe vanenge varasikirwa neropa kuburikidza netsaona. Ndinokurudzirawo vechidiki vezera rangu kuti vange vachipa ropa uye hazvirwadzi kupa ropa. Unonga uchibatsirawo vamwe vanenge vachitambudzika muzvipatara.
Mufundisi weAnglican Church Reverend Abbo Wazuei vanowawo mupiwe ropa pachavo vanotiwo kupa ropa kuzvipira kwakanyanya kunototendwa nanyadenga kunyange kuchiitwa hako pachena.
Vanotiseka kuti hama blood donor ungabvira kufira bhanzi nekokora. These statements are said nevanhu handiti, but we close our ears and we continue donating. Why? Because we love our neighbors. We love those people which are benefit from our blood. Vamwe varogona kuti aiwa satanism haungatori ropa rumwe munhu uchisirwa mako iwewe. Let them say whatever they want to say, but us as people who love our brothers and sisters will continue donating blood, because that is the love and that is the command that Jesus is giving to us.
love, sacrifice something for the love of your friend. And the Ramu Wedu Kadakus Otarisa, my family's great, my community, Atiri, Tinilamu, who people who have benefited from blood transfusion. And that is the love that we are talking about. God has got a reward for us.
Tachigaro committee ya noparopa vapasimonya kureba vakurudzira vechidiki kuramba vachibatsira nekuparopa vasina zvanotarisira kuwana kubva mukuita uku sezvo zvichibatsira nyika pachitiko chanhasi pange paine vanyarikani vakasiyana siyana kusanganisira mumiriri wenharaunda iyi Mutasa South vaMishek Mugadza vakuru vechiuto maJerry vadzidzisi vakuru vezvikoro vanamukoti nevashandi vemapazi ehurumende yakasiyana siyana. Nakamira Studio 7 Mamtare ndini ile damoyo.
Iye zvinotomboenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo icho chamunombopiwa namavhelas musanganya uye asi nhasi ndini ndiri kukupai chirongwa ichi ndine hurukuro yandaita namuzvare Francisca Mandea vari kuno na vote kuCanada.
Ndakabva Zimbabwe 2014 ndofunga ndopa bakuti nditangire nyaya ndiri kugara kuCanada territory inonzi Nunavut asi Canada kuchando chaiko chaiko north of the north. Ndakazvarirwa kuweza muna 1970 ndiri mwanasikana wechitatu mumba medu. Saka zita rangu randakapuwa namai wangu rinonzi Ndaisiwe asi hapana pamunoriona nekuti rakarambidzwa kunyoreswa. Ranga riri zita rakati rine chirevo kuna mai vangu. Vakanga vatadza kuita mwana mukomana saka vaishungurudzika nekushungurudzwa kuti vari kutadza kubara mwanakomana achazoenderera mberi nenhatsa. Saka ndozvavakangondudzwa. Sesemwanasikana akazvarwa zvakare munguva yehondo tichiona mashure aiitwa nemasoja achirova vabereki vangu naizvese nababa vachivaendesa kujeri. Ndakangokura ndiri mwana wayo wekuti ndaingobvunza ko izvi zviri kuitikire chii, izvi kuitikire chii, kana kurwadziwa nehasha futi. Saka unotozozviziya wakura nekuti paunenge uri mudiki pamupacho zvinhu zvacho zvinenge zvisina chirevo unengosinganyatsogona kuzvibatanidza kuti ko zvinhu zviri kuitika so zviri kuitika sei. Asi ndinoona sekuti kuti ndini ani kunobvira pandakabarwa.
Tinonzwawo zvakare kuti muri gwenyambira. Mungatiudza kuti zvakatanga sei izvi?
Izvi zvakatanga sekuseka nekuti ndakangotengawo mbira muna 2007 ndofo ndakatenga mbira nhatu. Mbira dzira dzimu nyunganyunga nenjari ndikati ndoda kungodzisa hangu pai mumba nekuti ndosarira mbira ndosarira chioneso ndosarira mbuya chimeshe. Ndakamboridza mbira ndakambodzibata ndiri mwana mudiki ndichidziteerera ndakakura ndichidzinzwa kumusha kwedu kwandakakura kuenda nanasekuru Chikanya ndovairidza. Saka ini ndakangotenga ndisi ndikuisamba ndingotongera kuti mbira dzine chekuita neni asi vana ndobva vadzitora ndobva vatanga kutodziridza zvokuti ndakashama kuti kunongosumudza mbira wongoridza zvaita sei. Kati ndakaona vamwe vachiridza mwana wangu wekutanga nomalanga ndiye akadaro wechipiri zanele ndobvatora mbira paenda naye kuchikoro ndobva anotanga kurima akutogona zvepamberi. Saka paakanga akugona kudai ndobva tati mwana anenge ane tarenda ndikatidi timuendese kune vanoridza kana choniso chikanzi mwana tarenda anaro chimusiyaya ridze mupote ndichienda naye kubhukafe. Saka mwana akaridza bati anga asingaii ndaingoridza mbira chete bati ndaingombonotambawo zviya zvokuti handisiziya zvandirikuita vana vairidza chaizvo chaizvo zvavaidzidzwa naticha mutarazi nekompeni. Saka ndomatangira andakangoita asi pane chinenge chinodaidza nekuti mbira ndaidzinzwa musoro wangu ndoshama kuti chii chiri kurira. Ndainzwa imwe saundi yekuti ndaiti iyi inodiwa nasekuru vangu bati ndasingazivi kuti sekuru vacho ndiani. Ndo zvimwe zvakaitika kwandiri. Saka ndingangoti ndo ngano yangu yembira kuti zvakatanga sei.
Saka mune nziyo dzamati matsikisa here dzembira kana kuti munongoimba chete?
Ndakatsikisa nevana haipapo mbira dzacho ndidzokungoti taingoitawo zvaibuda ipapo chitorino album ya taka tikisa inonzi kwasunam kana kuti Brewing Storm ine zvimbo 12 inotowanika pa Spotify nepa Amazon nekumwe kunotengeswa kuna na TikTok unogona kutotora ipapo zvimbo zvedu ichiitawo zviri kuita nevamwe tinayo iyoyo dzimwe dzacho ndaida kutsikisa ndiri kuno kwasi project yakazoperera panzira yashayirwa mari yekuti tipedzise ndaida kutsikisa mbira dzangu ndaida kutsikisa imwe yesuicide yandaida kubatsira vanhu vanenge vachida kuzvisungirira nekuti ndoziva inini kuti ndakambosvika ipapo yesuicide ine ini yandaa ndichida kutsikisa futi yandakasanganisa chimutauro chekuno kwandinogara chinonzi Institute Nation chinonzi Atatafu.
Totarisawo zvamuri kuita mukusimudzira vanga vechidiki kana vamwe vamugere navo munyaya dzemimhanzi idzodzi, mune zvamuri kuita here munyaya dzekubatsira vanenge vachida kudzidziswa zvembira?
Ndinofarira kuti kana paine anoda kudzidzira ndinogona kungotoo zvishoma zvandinoziva ndovadzidzisa. Pari zvino ndingati ndine mwana watete akuridza mbira pamusana pangu, ndine wandinoti futi mwana wangu Shamwari yemwana watete iyeye akafirwa akatora mbira akaiita mushonga wake unomurarisa asati arara, asi munhu aisambotendera nezvembira izvi.
Tinotenda muzvari Franziska Mandeya. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro navaSolomon Socks Chikovero vanove nhengo yebato reMDCT. VaChikovero vakasungwa muna zvita 2020 vachipomerwa mhosva yavakambosungirwa muna 2002 yekuve nechekuita nekuurayiwa kwava Alikani Manjengwa. VaChikovero vakapedza mwedzi gumi neminomwe vari muhusungwa vakazobuda musi wa 27 Chivabvu gore rino. Ngatinzwei zvakatora nzvimbo.
Zvakaitika ndezvekuti mugore ra2020 musure memamwe maconsultations akanga aitika pakati pangu nehurumende yezimbabwe kubudikidza naambasada wezimbabwe kusouth africa, tichinge tataurirana kuti no zvaunofanira kuita unofanira kuuya kumusha. Wauya kumusha moonesana nemapurisa, maonesana nyaya yenyu yogadziriswa pasina zvokusungana, nekuti mukuru wedu akataura kuti let bygones be bygones and the Second Republic iwo wanga une problem ne First Republic. So after some time ndakazouya kumusha, ndauya kumusha chakaitika ndechekuti ndisati ndaenda kunoonana nemapurisa panga pane tight schedule, ndakangoti sezvo kune extraordinary congress rekuti kakumusha rega ndibva ndaenda ndongonobata midira. But takazotanga kusvika ndozvina vasvika iri weekend, takatanga kusvika sande yanga iri extraordinary congress ndichiti the following day ndozoenda kupi kunoona mapurisa. Ndakabva ndachisungwa ndiri paextraordinary congress ipapo, asi ndichisungwa handina kunge ndakasungirwa ene fresh charge. Vakandisunga vachiti tiri kukusunga newarrant of arrest yenyaya yem2002 yamunozeya ndakambosungirwa, ndikasungurudzwa zvikuru, ndikatotswa zvikuru kuna anatinamhura nekwana Goromonzuku. Ndobva vandisunga ndobva vandiendesa kukoti after a day. Ndasvika kukoti ndopanasvika ndobva ndati varimanded in custody kunove kwandakazogara for 17 months in prison kusvika ndazobuda mwedzi wapera paserapo.
Saka tingati here hurukuro yamakaita nemumiriri weZimbabwe kusouth africa yakakutengesai?
Ipapo handingazivi kuti yakanditengesa kuti haina, nekuti pandakaita hurukuro naambasada vanga vari ambasada, pandakazopinda munyika vanga vasisira ambasada, vanga vatonei vakuzohedha wemwe department. Saka kuti nditi yakanditengesa kana kuti akasara achiita ambasada wekusouth africa anga asingazvizivira kuti ivo havana kuzvinzwawo here kuti munhu uyauya wandakaita hurukuro naye kusouth africa azouya mutika asungwa. Haizvo zvandizozivi kuti ndingati yakanditengesa, but you never know. But zvinoamirirana taatichiita nemunhu iye tanga tisinganzwanani zvekuti tingasvike pakuti tingaitira nematraps akadero. But munongoziva politics hanzi hakuna mapermanent enemies, hakuna mapermanent friends, kune mapermanent interest. Saka maybe we must underline the word interest ipapo.
Ko mapurisa akaziva sei kuti manga mapinda munyika? Tichiona kuti makasungwa hamuchangobva kusvika.
Iye mukuru law and order. Akataura kuti isusu hatisi maprofita, hatisi vafemberi, hatirote, uye hatisi nyanga. Saka hatina mufemberi kuti wanga uri apa nenguva dzakati, ndosakaona tisina kutambudzika rekuti tikutsvaka kwakawanda tauya straight pawanga uri. Takatoratidzwa kuti tisvika apo kuti munhu wamuri kuda uyo ari apa. Saka kureva kuti zvaidudzira kuti inyaya yakabva mukati medu, inyaya yakabva kuvanhu vandotoziva, vane mahedlers andotoziva. Zvese zvichingodudzira kuti inhau dzezvevatongerwo yenyika, inhau dzavanotiwo pachirungu ring fencing of positions, inhau dzekuti vanhu vanenge vachingofeelawo threatened kuti ah, uyu munhu zvaauya pachinhu ichi, pamwe zvinhu zvedu zvinogona kuvhiringidzi.
Koma vemuusungwa maichengetwa sei, maibatwa sei?
Tiri mukati mujere, jere, ndinoziva kuti majere emuno haamike mastandards ekuti kuronzi vasungwa vanogara zviri maererano nekodzero dzevanhu. Pane mutemo weinternational law inonzi Mandela Declaration. Mandela Declaration inoti iyo nyika inoonekwa kuti vanhu vari munyika mayo vakasununguka kana kuti vane kodzero dzavo zvichibudikidza nezvinenge zvichiitika mukati memajere. Kureva kuti mukati memajere is the thermometer, is the barometer inomezha kuti munyika makambira sei. Saka nemadzivere edu maprisons edu haamiki, haasviki pamastandards iwayo. Saka kushungurudzika kwandakanga tichiita mujere kwakusiri kwangu ndega, kwanga kuri kwokushungurudzika kwomunhu wese. Asi ivo pachezvavo vanga vachitichengetedza. Handingati vanga vakanditageta kuti iwewe because uri munhu akati takukuita zvakati, unlike in 2002 pandakasvika ndichinoiswa musolitary confinement.
Manga makateerera kuna va Solomon Socks Chikovero vanoenhengwe National Executive yebato reMDCT. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata cheFC Platinum chatora utungamiri hwegungano reCastle Lager Premier Soccer League musi mumwe chete maSables eZimbabwe ari mumafaro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yave pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Chicken Inn 3-0 nasi Maskati. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Walter Msona nechimwe chete kubva kuna Nomo Chinyerere zvapa FC Platinum kukunda mumutambo wakakosha uyu. Chikwata chanomen mapedza ichi chasvetuka Chicken Inn nemapoints maviri kusvika pamapoints makumi mana, Chicken Inn ichiramba iri pamapoints makumi matatu nemasere. Chicken Inn ndiyo yaitungamira makwikwi aya nemapoints gumi nemasere, FC Platinum ine mapoints gumi nemanomwe mitambo yesvondo rino isati yapinda munhandare. Murairidzi weFC Platinum Nomen Mapeza anoti kwapera makore maviri kusina mitambo vanokwanisa kutora mukombe uyu zvekare.
Munhu wese mupenyu anoita zvakanaka, asi hatisi tinokwanisa kuzvizviona kupera kwemwaka. Saka todomotarisira kuti Mwari akatungamirira zvinhu kufambira zvakanaka muno nomwaka.
Mapeza anoti pari zvino vanofanira kuramba vachitamba zvakasimba kuti vatore mukombe uyu sezvavakaita makore matatu apfuura. Asi Capes United yapedza kungorohwa-rohwa kwayo nhasi apo yarova Harare City 2-1 yave pachinhano chegumi nerimwe chete. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 1 Black Rhinos 1, ZPC Kariba 0 Yada 1. Zvichakadaro, chikwata cheZimbabwe chemutambo werugby chemaSables chatarisana nemutambo neNamibia iyo inogara.
Tinotenda Kariati, tichitendawo kuti apiwa ruremekedzo rwekuve munyori wezvemitambo yenhabvu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku hizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa Mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 2 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi. Ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020.
Usetholakele osakhulayo webandla lezanu PF obekuthiwa uthunjwe ngabe-CCC Manimani.
Qalisa cela emapolitini. Ilungele lokuba sibe lapha basivele emahofisi nabo bayalungiselelwa kanye nokonke lezincwadi kodwa ke namhlanje obusimangalisileyo ekuseni lokhu futhi zithi nxa sesiqalisa ukusuka ngale babuya ke bafike esimisa.
Amapholisa kobulawayo avimbe umkhosi wokukhumbula umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo obuqoqwe ngabalwa impi yenkululeko vekuviyo lezipra. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzahlawula indleko zomngcwabo wesiphathamandla se-MDCT umnumzana Jairus Mutekwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi usetholakele umgcinisihlalo wabasakhulayo bezanu PF eBumba emangweni weChimanimani umnumzana Nicholas Mazianike, yena obekuthiwa uthunjwe ngabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi basabuzisisa uMazianike ukuthi ubengaphi andubana bazise uZulu ngokugcweleyo kusasa. Abasekeli be-CCC abathathu ababotshwe phezu kwesehlakalo lesiba lokhe bevalelwe. Abezanu PF bathi uMazianike uthunjwe ngabe-CCC mhlaka 19 kunyanga edluleyo bephindisela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabo uMo Blessing Ali. Kodwa isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Sithan Chirota uthi iqiniso ikuthi uMazianike ube sendaweni zakhe.
Indaba zokuthumba abantu lezi ihlala yenza yezanu PF. Nxa izanu ifuna ukuthi ilihlasele baqala ngokuligcona beliqambela amanga belithi lingabantu ababi, lingabantu abayizigilamkhuba, lingabantu ababulalayo. So khonoko abazama ukuthi bekwenze, bazama ukuthi bengcolise ukwenzela ukuthi nxa sebeyenza inhlala yenza yabo kube sokuthiwa hhayi kumele izanu PF kumele vele iphindisele ngoba i-CCC yiphathi yezigangi. Yikho abazama ukuthi bekwenze. Ngesikhiwa sikubiza sithi yi-plausible rational ukuthi nxa sebehlasela bona ngoba balabo abantu esifotsheni, balabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020 kathesi ngani kumile kodwa kukhona ngale sikubonile eChitungwisa. So bazama ukuthi begcone i-CCC betshele umhlaba ukuthi iphathi le yiphathi yezigangi. Nxa abantu bengagxileka bekwanisa ukuthi bebamba abantu bevala abantu amehlo abantu beze bekholwa kulawa manga uzabona udlakela oluyabakhona. Yikho abakwenza izapho. So lokho kwenzakale eManyikaland hayi kukhona abakuzamayo.
Yebo, kukazwakali kuhle ukuthi umlisa lo kahle kahle ube ngapi. Kodwa abezanu PF Chirodza bebesithi yini elimthumbileyo lizama ukuphindisela udaba lukamo Blessing Ali?
Ngamanga aluhlaza Joko. Nxa singakhangela futhi emuva sizathola ukuthi izanu PF ke yakuzama khonapha kobulawayo yathi kulelunga kulamalunga achaywe ngapi endaweni yenjube lobhengula kungamanga nanzelela ukuthi nangale ku echitungwisa bathi ngabantu bethu kodwa baqale babopha obani ojobsikhala ubona abantu abahlala endaweni lapho okuthole khona isidumbu kabazange benjani bebotshe so kuhle kube sobala ukuthi izanu PF izama ukuthi isole i-CCC yenza ukuthi i-CCC isolwe ngabantu yenza ukuthi i-CCC ibe ibandla elibonakala lingcolile emehlweni abantu yikho abakuzamayo ukwenzela ukuthi nxa sebesenza inhlala yenza yabo udlakela kube yinto eyamukelayo eyamukelwa ngabantu abaningi namazwe abangaphandle bese besithi plus we are protecting state security ukuthi sigcine umthetho weZimbabwe kukanti-ke bona vele benza khonokhana abakudlaleyo ukubulala abantu belizwe lethu
umnumzana Switha Ntshirotsa isikhulumeli se-TCC kobulawayo Obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubengakezwa ngokutholakala kuka Nicholas Madziyani ke. Amapholisa kobulawayo namuhla avimbe uhlelo lokufola esitaladeni obeluqoqwe ngamalunga eZipra ekhumbula owayengumholi wawo uJoshua Mqabuko Nkomo ngesizathu sokuthi abantu laba bebeqoke izikipa ezilithanga lumbala uluphawu njalo lweTCC kuvika obathabile masuku
Amalunga ezipra abuthene esithombeni sikaNkomo enzikini yedolobho kodwa amapholisa aphange atheleka engasadlanga nkotshana avimba lolu hlelo. Isikhulumeli sezipra yona eyayilibutho lezakhu umnumzana Buster Willie Magwizi uthi bayakusola kakhulu okwenziwe ngamapholisa.
Sicale sacela emapholiseni ilungelo lokuba sibe lapho basibizele emahofisini abo. Sayalungiselelwa kanye nokonke lezincwadi kodwa ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ngokuthi ngithi nxa sesiqalisa ukusuka ngayo babuya ke basibe simisa sokuqathaniswa labamhlanganiso ezigqoka i-t-shirt zeyelo ngingakwazi ukuthi khona ukugqoka umbala olithanga kulicala na
amazwi kamagwizi agcizelelwe ngunobhala jikelele wezipra umnumzana Petros Sibanda
ngemva kweminyaka engaba yi-23 akulalutho senzakala nje wokunaza yena umdala wethu kodwa besibona kumaphephandaba kuthiwa umdala wethu uChibo Chitedza uRamatsatsi wayenza lokhu lalokhu ngesikhathi sempi yenkululeko saqoqa nje njengamazipra kuthi asike nisilucommander in chief wethu sasesilungisa kuthi sizobuthana ke namhlanje
umnumzana Patron Keta Kutshwe Khaya ilunga lezipra uthi ubezihlonipha umkhokheli wakhe ngendlela efaneleyo
ilizwe lelibona likhululekile bangaze beye bakhuluma bathini ubaba lo wasebenza kakhulu ube ngukhomanda wethu omkhulu isikhathi eside kakhulu so ngaleso ngaleyo nto enjalo le nto wasenzela yona bazange abe lisihwaba futhi
unkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 okwazwisa abantu abaningi usizi ngenxa yobukhokheli bakhe obabubambanisa abantu engakhethi mhlobo uzulu weZimbabwe ubambene emkhumbula izolo elinye njalo ilunga leZipra unkosikazi Disanginare uthi ilanga leli bebelilindele
all of a sudden sekubuye amapholisa sebeseluthi khona senza into ehekho emthethweni ngoba sikhanyele senza i-demonstration sasisigqoke izikipa ze-TCC but bona bayakwazi ukuthi vele from the word go ikhala yelo ikhala yezaphu ikhala yezipra
akula muntu obotshiweyo embuthanini wanamhla imizamo yokuxhumana lamapholisa mayelana ngokuvimba umsebenzi lo yehlule ngoba beqondise imibuzo yonke kusikhulumeli sabo ebesingabambi ucingo ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ngemali yokubhadalela umngcwabo kamnumzana Jairus Motsekwa yena obe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla le MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Kumbiko awethu lenamuhla umnangakwa ududuze umdeni kamtsekwa esithi labo kuhulumende lakuzanu PF vakhala ndawonye lawo. Wengeze wathi ilizwe lilahlekelwe lilunga lebandla eliphikisayo ebelisiphethe kuhle njalo liqakathekisa ukusebenzelana lokuphumelela kwelizwe. Umutsekwa waba ngomunye wabaphathintambo ababephethe ugatsha lwendaba zasekhaya ngesikhathi sikahulumende wenkazatho owabunjwa yizanu PF le MDC ngo-2009. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency solujezise abe Agricultural Rural Development Authority iATA ngokubahlawulisa imali engange 120,000 Zimbabwe dollars phezu kwengozi yokufa kwezifuyo ezinathe amanzi ale chefu aphume eplazini le ATA esigabeni sezwehamba emaphisa. Kodwa abanye bathi incane kakhulu limali. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi zemaphisa esixokelazo zithi zidabukile kulandela ukufelwa zimbuzi ngomvulo uviki edluleyo. Imbuzi ezingamathumi amathathu lambili kanye lenkomo eyodwa zife ngemva kokuba kuvuze itanka lamanzi ebelile mfundiso yohlobo le-uria yagelezela emfuleni lapho kunoda khona izifuyo. Umnumzana Memba Ndlovu eyisakhamuzi semaphisa ngomunye wabona lumonakalo usenzakala.
Ngendlela le okwenzakale ngayo bakithi kubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi abantu bazaphephela ngaphi ngoba vele nxa ufelwe izifuyo ezingaka bakithi uyabufile babe kubulele yingabomo le abayenzileyo nxa sithi siyakhangela.
Unkosazana Thakazelani Ncube yena ulahlekelwe zimbuzi eziyisiyagalombili.
Ngengezakhamizi sabuthana sakhuluma le ATA, i-ATA yabuya yakhulumisana kuhle labantu, akuzange kube lohlupho ekukhulunyisaneni. I-ATA yathembisa ukubana izabhadala, kwavunyelwana ukuthi i-ATA izabhadala abantu imbuzi ngayinye ngayinye i-R1,000.
Uthi njengezakhamizi bebephatheke kubi ngalolu daba ngoba kungayisiko kwakuqala ukuthi lokho kwenzakale ATA.
Ayiqali ukwenzakala mnyaka yonke mabevuba imithi leyo kuba khona ukufa kwezifuyo kube nokungazwisisani. Ngakho ke namhlanje sihlangane labo futhi abantu be-ATA bezobhadala abantu izimali zabo besiyathenga izifuyo zabo. Balungisile lalapho okade kusenza khona umonakalo, bagebhile igodi lokuthi umuthi lo mawugeleza ungene khona.
Umnumzana Samson Makurane oyisakhamuzi semafuko eKwanda South uthi izifuyo ezibalisa imbuzi kanye lenkomo zibalulekile ngoba kuyizo eziphilisa izakhamizi zemaphandleni.
Ikakhulu abantu bangasebenziyo kumele ukuthi baphile ngezifuyo zona lezi ezinjengenkomo lembuzi.
Umqondiso ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela ezemvelo olwe Environmental Management Agency EMA esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Decent Ndlovu uthi ATA bayihlalise imali engange 120,000 RTGS njalo bayixwayisa ukuthi ithatha amanyathelo okuvikela umonakalo ofanayo. Kodwa olwela ukulondolozwa kwemvelo umnumzana Collins Pando wentepe uthi limali phansi lapho kuqhathaniswa lomonakalo obekhona, kungakho kuyadingeka ukuthi abaphazamisi ezemvelo njenge-ATA bajeziswe kabuhlungu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lalezi.
Amafayini wona lawa abawayenzisiwayo kumbe sithi ababhadaliswayo mhlawumbe vele mancane ukuthi akubazwisi buhlungu ukuthi balokho bephinda. Laba abantu abalahlekelwe izimbuzi zabo sebelahlekelwe inotho yabo ebaphathisa ekuphileni kwabo, kufanele ukuthi amafayini lawa aqiniswe kakhulu kumbe akhwezwe vele abe buhlungu ekubhadaleni kumbe abe nzima ukubhadala ukwenzela ukuthi amakhampani amakhulu ahloniphe ilungile labantu lapho abasebenzela khona.
azenelisanga ukuxoxisana labe adanga loludaba. Ele umsakazo we Studio 7 ngisegwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jahalakithi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu ohlala eSouth Africa evela eSlovela eZimbabwe.
Into enkulu kakhulu lapha yikuthi sabona thina ukuthi khona ikhulukhulu ngenza kokushona kukabhuti lowana wase-Deep Snoot u-Elvis Yati bazoba lomunye futhi umsindo owaba khona ngasemaplazini. Sabe nomama begijima bebaleka. Isayini njengoba sesiyibonile ukuthi vele sokumoshakele. Thina omama sesizele silabantwana abaningi kakhulu la. Saqoqana singomama sathi into kuthiwa umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni. Sathi kusasa bazosigxeka bathi why lingazange lisho yabona. Yikho ke sasesihlala phansi sathi hayi asithuneleni ebandla. Sendulo yasesha yaba khona. Nginawo ama-audio awokuthi sile proof yokuthi sayibeka e-embassy, sazogcina siyibeka kini kakhulu Studio 7, ngoba vele ngiyayimamela Studio 7. Sithese siqoqene singomama, sabona ukuthi into libingathi into emelelwe ngumuntu wonke waseZimbabwe olapha eSouth Africa. Abantu bafuna ukuya ekhaya. Inkinga-ke yasisiba yikuthi abantu kabalamaphepha okuhambisa, iningi labo abalamaphepha. Mina nginalo iphepha, nginawo ama-permit abo lawahluphayo lawa sikhulunywa ngawo. Kanti-ke abangenama-permit babaningi kakhulu, basemikhukhwini, imikhukhu yonke engihleli khona lapha ejobeki ngingayibala, kule mangolongolo, kule makawusi, kule thiwa yijampasi, kukhona esamcelayo ukuthi asibhalele ngoba sagcina sisenza ethiwa yi-steering committee esiyabe sikhetha nayo. Besilabanye baseSwaziland, kanti-ke oyedwa lo waseSwaziland uhambile uye ekhaya kodwa uyapromisa ukuthi singambamba uzasixhumanisa labanye abachileyo laba abasenkingeni efanayo.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle okwehlulayo ukuthi abantu baphindele ekhaya kuyini?
Okufuna ukuthi abantu baphindele ekhaya abasasebenzi, abanye abasakhona ukubhadala amarenti, ukudla sokubiza, and endaweni abahlezi kizo abanye bahlukumezekile in one way or the other. Futhi angazi ukuthi nxa ngingalinika amanye ama-referrals ngingathini ngawo. Abasakhoni ngitsho lokuthengisa ezitaradeni. Silayo omunye kugroupu yethu we-diaspora fees la izamtyela indaba yakhona. Abantu sebezele desperate in such a way that telefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni. Uyezwa abantu abanye sebengathi bagula ingqondo.
Yona i-embassy yathini?
I-embassy the very day esabanika yona udaba lolo basitshela ukuthi khona amabhasi amile akhona e-embassy. Into abayifunayo kuphela ukuthi ngibafowadele inamba yabantu abafuna ukuhamba. As soon as ngifowad inamba yabantu abafuna ukuhamba bazowafowad amabhasi straight away ukuthi azothatha abantu. Fuma safoma igroup eyi-1 yagcwala, safoma S2 yagcwala, senze S3 yagcwala, S4, 5, manje kade sesine S6. Manje kwangena umuntu lapha egroupini ongathi umuntu lo ngowe yabona amasikazi njalawa abaphosta phakathi kwabo Facebook labo Twitter bedinga izinto ezingathi ziyanika imali. Kusukela kungene lowo muntu azange sike sisathola impendulo from i-embassy.
Abaningi bathi bazafika benzeni ekhaya.
Uyabona indaba oyikhuluma imnandi kakhulu ngoba abantu njengoba nasithethene amanamba kanye bese sibambene ukuthi into esesizifunde la siyofika sizisebenzisa emakhaya. Kade bethi okuzimali lokhu abalakho kungangcono bakubophele basike emakhaya baqale amabhizinisi. Njengoba mina ngize ngisebenza e-dry clean.
Ye, lapha sikhuluma ngabantu abangaki.
Hayi, baningi kakhulu, baningi. Ngenamba ngeke ngiyi bebefuna ukuhamba nje ngento e-independent engenazombangazwe engenani ngoba bangathi bazofika bahlukumezeke. Angithi liyabona.
Abesifazana kubaphatha njani lokho?
I-crash ibhadala ngenyanga ngenyanga. Isikolo sona ngokwaso sibhadala laso ngenyanga ngenyanga. Ngapha ngama-rent, ngapha yikudla ngoba omunye lomunye uhlangana lahlangana lakho lapha khona. Lo uhlangana lokuthi mhlawumbe emsebenzini sokuthiwa kufuneka i-permit nxa enganayo. Sethela ukuthi sengathi insethi ukusetshenziswa kwakhona kungathi sokuyikugqilaza.
Labo abafuna ukuthumela uncedo bengalithola ngapi?
Thina siseJohannesburg. Ya, so 0737 6262
073. Ngiyayiphinda njalo, ngu 0737 626 2 73. Olo sizo nje ofuna ukungisiza lapha ngangithola khona. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, yena evela esilobela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile. Siye kuhlelo eliphuma lendaba.
Ngali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni e-ATUZ kumbe i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo. Sihlaziya udaba lokuthi kuyona le iviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki, kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo. Okwakuqala, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Moyo, ngikubingelela.
Ngisakubona Crystal. Okwakuqala isinqumo esithethe i-ATUZI asisikhangelelanga ukuba isinqumo esincane, isinqumo esikhulu, ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo. Xa umuntu evuka ekuseni enakani ukunatitiye umuntu osebenzayo, lokuyipheka akasafuni ngoba kayela uyokunathisa. Yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues. Intengo ye-fuel, lanxa uhulumende izolo umthuli simuze etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokuyana, i-fuel isidula, ikakhulu e-public transport. Sikhule sikhangela ukuthi i-diesel yiyo ekadibiza imali encane, but sibiza imali enkulu. Kumanje abadala balabantwana abalabantwana kumele babhale izimseki. U-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July. O-level kudingakala $24 per subject. Imali leyo ungayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje. Bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS, uzoyibhadala phakathi laphakathi kwa 22 lo-29 July. Khonokuyana kuza kutshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sekungamabhiliyoni, sekungamatriliyoni. Kusenziwa kuyini? Zonezi izinto okumele zenze umuntu nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni, asisebenzeni 2 days, 3 days umuntu ayedinga imali kwenye indawo. U-president uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhikitsha, kaye kwenza imali. Ngasi yakwazi lapho eyenziwa khona imali, Chris. Ngasi vuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali, siyenza imali. Pho asikwazi lapho kwenziwa khona imali. Thina sizabe sicelethu kuhulumeni ngayona le indlela, silandela isisekelo sombuso section 65.
Lona udaba lukamasaraure kungani libona ngani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba?
Udaba luka Obedi Masaraure lumgceke. U-Obedi Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016, ubufakazi lobu bonke lobu kususela 2016, 2017, 2018 kuze kufike ku-2022 bebungaphi. Ukubotshwa kuka-Obedi Mzukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo eviki ephelileyo. U-Obedi ubotshwa esiya zika ukuba ukhona. Kambe kulomuntu ongathi elecala elikhulu lokubulala umuntu, akuhambe besiye ekhothe esiya enkambeni esiya kuthi mina ngikhona. Wonke lokhu singakukhangela langendlela okukhulunywa ngayo, ubufakazi kabukho. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obedi yi-trade unionist. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obedi ulwela amalungelo ezisebenzi. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obedi ulwela ukuba izisebenzi zi-$2,540. Yikho kuzambulalisela
ejingi.
Loge, bekungumnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni e-R2s. Ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris, siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba loMaskandi usobancane ephethe amasingo akhe amabili. Umhlabeleli ezethula ngokugcweleyo.
Salibonani Dunga, ngiyabonga ukuthi lingemukele emsakazweni. Usobancane nguJosifati wakwaNdebele ePlumtree. Ngizalwe ePlumtree kwaZimnyama. Umculo ngawuqala kudala mpela ngezikhathi zaboma 82-83, ukushaya nje isiginci into elalelwa ngumuntu elaleleka. Sasesiphazanyiswa kakhulu iziphithiphithi lezene zaba khona. Hayi, ngama-ke ngasengihlalahlala ngaphinda futhi ngarekhoda ke ubuya kwamegoli ngaboma-94 ngarekhoda ingoma kamasikanda. Vele ngicula ngisekhaya mina, ngiyazishayela lesiginci rekhoda ngisekhaya. So lelana ngarekhoda 94 kwakusasengamakhasethi, alizange laphuma kahle. Ngaphinda futhi ngo-98 lakhona kungamakhasethi. So kwazothi-ke manje ngaboma-2013 ngarekhoda elithi Ngibaceba Kuwe, eligoqela ingoma ethi Ngibaceba Kuwe, Sihlupheka Sonke, Ngithule Kanjani. Hhayi, lalo lihambahambile, kodwa-ke alizange lifike kakhulu emoyeni, liphelele nje ngapha ebantwini.
Usobancane ucela uxhaso kini balaleli. Nanku uthi sesiside isikhathi esemculweni, kodwa amadlalade akhe engamukelwa kuhle, ikakhulu ngenxa yokuthi akadlalwa emsakazweni. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Ngiyatholakala kuWhatsApp number ethi 0026378903387 0. Ngiyatholakala ke lapho, okanye ma ufuna ukungifonela nje ngqo, ngiyatholakala ku 0026378511973. Ya le uyabufona nje ngqo.
Abalandeli ke ubatshela wapha amazwi?
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi hayi, ngokungahlangana imali idlalde elipheleleyo mhlawumbe liyabelile ngoma eziyishumi, bazolithola nje maduze. Hayi, ngiyabathembisa abalandeli impela, ngibathembisa uju uju mpela, uju lwey'nyosi, wona wabona iy'nyosi beyitapa. Yikho engibathembisa khona mpela abalandeli ukuthi hayi, abahlale belindile azabuya amadlalade apheleleyo.
Uphuma ke enkundleni usobancane ngale.
Khuluma naso madodana usobancane, umnikazi walezi ntaba cabanga ukuthi ngezabo khona phansi kwaZimnyama ngamadolo, ngoba ekhokhela amasokazi umfule ngophuza umfuzo ugumi phakathi nabo. Ngiyisupa mthombo mfothi basala bephuza abanase kusebulamji lapho esibuya khona. Uthini utshala benyoni?
Ocula ke kamnandi lapho usobancane esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele yimi untungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.